Mistletoe. Oh.
It's yes. Cash Lips today.
Well, you don't symbol, Mr. Carlos.
Gudum gudum, eh, gudum gudum dila. Unta mumiro kara di chingo nyunyuta, kumiro kara di chingo kunungu na dora kutenda ma, kutenda ma. Hanti sekuwa kumbira kana mari, dona kutenda ma. Hanti naga na si chemo kwari, dona kutenda ma.
Asanga niriseni, ndakapona mukufa blessing. Kurara manchinzu norwara I blessing. Varipo vakatakura zvavakatakura zvinovaremera asina sitai.
My blessings, my blessings, my blessings.